Ngozi hoja zafura kubapabla ya public library Ndokufura nipadare ya high court Saka nanga kumtashande la government complex Uko zano siku ungana pamberi pegeti guru ya pama office aya Ndokubadzasi ya zunyorwa Zange zaka nyorwa zaka siana siana Imwe nengo yesanga inawe hoza Mzare Faris Moyo Wauza Studio 7 kutuwao na zaka naka Kuratizira pamo chetene zime nengo zao zechipiki Sinzirai kuratiza kusafara kwa one zirupiti kama zikoro Kusanga nzira kudzingwa kwevana Vanengo asina ubadara marie chikoro
Pane zvinhu zvidiki zvakawanda vana zvavari kuchema nazvo takatarisa new curriculum vana vari kuchema kuti zvekuverenga consultant vari kutarisa futi kuti izvo pane shortage yematextbooks kuchikoro chimwe ndechokuti izvo kudzingwa vana vachizokera kudzimba vachidzingirwa chikofisi kuti imwe nyaya futi yatata kuungira pano imwe nyaya futi ndeyekuti izvo matext collector achizowada muchikoro tinoshuvira kuti izvo izvozvo zvatiri kuda zvatiri kuchenera zviri kuchenerwa newana wedu
Muzare moyo wati matambudziko ari muzvikoro ari kukonzerwa nekuti hurumende inokoshesa zvimwe zvinhu zvisina maturo ichitadza kukoshesa nyaya yedzidzo mumwe mubereki vatelas muve avo vanove mumwe wevanhu vange vakatarisa kuratidzira uku vati zvinovashamisa kuti vebazi redzidzo vanobvumira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro ivo veruzhinji vakaomerwa neupenyu
Iko zvino pakavharwa zvikoro vana vakauya kumba nemainvoice vachitiudza kuti pazvinovhurwa havabvumidzwi kupinda mumaclass kana mari yechikoro isina kubhadharwa mari yacho inowanikwa kupi iko kumabhengi kusina mari vanhu vakawanda havasi kushanda uye mari iri kunetsa kuwana saka munhu unotoshaya kuti woita sei
mukuru wehoza amai Jane Williams vati sangano ravo richaramba richiita zvose zvarinogona kuti dzidzo yezvikoro zveprimary ive pachena vati vosangano ravo rakazvipira kuenda kumatare richibatsira vabereki vane vana vavo vanenge vadzingirwa kusabhadhara mari yechikoro
hurumende iripo ine nguva yakareba iripo zvokuti ingadai yakagadzisa kare nyaya yekuti dzidzo yekupuraimari ive pachena uye kuti yekusekondari dzadhura hapana chavangataura chatinganzwisa chekuti seizvi zvisiri kuitika hatingarambi tingobvuma nyaya yekuti ine zvinhu zvakaoma nekuti munyika hamuna mari kwete tindaramba tingadiri kuomesera vana vedu
zvimwe zvezvinyorwa zvange zvakabatwa nevange vachiratidzira ava zvange zvakanyorwa kunzi Stop chasing us from school, no to debt collectors in schools, uye give us textbooks. Zimbabwe, yaive nyika yaive nemukurumbira kuchanembe kweAfrica, munyaya dzedzidzo. Asi kuondomoka kwezveupfumi, kwaramba kuchiitika kwemakore akawanda munyika, kwave kuita kuti dzidzo idzikire, vabereki vachineseka kuwana mari yekuendesa vana vavo kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishala.